kuti dareri tiimbire maerengene mastatement kana kuti zvinoita zvatazvirikuzvitaura nemukuru anomirira madzishe mugare reparamende uyeuye mamwe madzishe takatarisa mapato anokwikwidza nezvesarudzo zvemapemberi enyika tikatarisa kubva muna December tiriuzvatisainzwa mukuru wemadzishe icharindira vazhinji taura ino chiruzvibapapa pamagadzari mwanga ari kangati vairi pamechenyuro yezvetv live vachitaura ivo vachidiclara kuti madzishe nezanupf chinongora chinhu chimwe chete ivo vanosapota zanupf ivo nevanhu vavo sevanhu vanogara nevanhu vavo vanofanira kumekashuva kuti vanosapota zanupf uye vanotidzira mutungamiri anenge asarudziwa nebato rezanupf.
Bumbiro romutemo rinoti chinyi nenyaya iyi?
Right, kana ukatarisa bumbiro romutemo wedu Zimbabwe constitution yedu section 281 ndopanotaurwa zvinofanira kunge zvichiitwa nevakuru venyika vakaita semachiefs vana madzishe kuti matraditional leaders zvinonyatsotaura kuti havafaniri kuva mamembers emapato anozviita zvemapolitical parties. They are not supposed also to act in a partisan manner. Havafaniri kuita feather ma interests of any political party or cause.
Asi madzishe agara achingotsigira hurumende makore ese aya, munoti vangazorega sei iko zvino?
Vataura zvara rakasiyana chaizvo, rakanaka kwazvo. Hurumende nezanupiyemu zvinhu zviviri zvakasiyana. Kutsigira hurumende chero mapato anopitisa hapitisi hurumende anopitisa pamwe mapato ezvematongerwo enyika, zvinhu zviviri zvakasiyana zvinofanira kuzikamwa noruzhinji. Saka panofanira kuva nemutsauko pakati pemapato akamirira zvematongerwo enyika kuita hurumende.
Ko madzishe akati hurumende inovatambirisa, inovapa zvinhu zvakaita semotikari, saka vangagoregera sei kuvatsigira? Munoti chinyi?
Rekutaura kwandaisa, chinovatambirisa pakupera kwemwedzi aya ari kubato rezanupf. Bato rezanupf rine mahedquarters aro ari kuna Rosebank. Hurumende dzine mahedquarters adzo ari mumabuildings akasiyana siyana, kana chimuharare kana kuti kuna Nabulawayo. Saka zvinhu zviviri zvakatosiyana izvozvo zvinofanira kuzvisisa nevanhu kuti kune bato rezanupf, kune mapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika muzimbabwe. Tinogara munyika inonzi emulti party state ine mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana kusanganisira zanupf. Madzishe anotambirisiwa nehurumende. Mari yavanotambira imari inotova inobhadharwa nama taxpayer ese. Vamwe mataxpayer vanosapota bato rerbc, vamwe mataxpayer vanosapota bato kana arikurewo akangosiyana siyana mazuva ano, kana tota deputy democratic party. Vamwe mataxpayer vanosapota zvapu, vamwe mataxpayer vanosapota zanundonga. Asi vachiisa mumacofers ehurumende kwete macofers ezanupf. Zanupf ina mateketi ine zvayo, ine mari dzayo dzainobhadhara vanhu yayowo yezanupf vasiri nehurumende. Zanupf haisi inobhadhara madzishe muzimbabwe. Madzishe anobhadharwa nehurumende, hurumende yemunhu wese uri muzimbabwe. Ndo pane musiyano ipapo.
Nyaya iyi ichanzvuka rini?
Pari zvinhu hatizivi hedu kuti nyaya iyi ichanzvuka rini, senge mapepa acho akafailiwa kudare nezuro, uye tichazomirira kubva kuti kana mamwe mapati dzese munyaya iyi vanosanganisira vaivo ishe Charungira vatiri kuti ndio first respondent National Council yemachiefs naminister of local government nepublic relations national housing vanova ndivo vanodila nemaissues amadzishe, kana kuti vazosezvoona deputy sheriff mapepa avo, kana vane zvavanoda kutaura vachataurawo zvavanotaura. Tichazopiwa zuva apo nyaya ichazonzvika tinaisozvisiya mazuva achitakuwa nebasi.